Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu zvita 14 2018. Makaterera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa varatidzira pachipatara cheparire nyatwa muHarare vachiti kunyangwe hurumende ikaramba ichivachikidzira havasi kuzodzokera kumabasa.
Komishena takaita kuti ongorore mhirizhonga yakaitika muHarare vakandipa ripoti ini navatevedzeri vangu. Tiri kuriongorora asi tawirirana kuti svondo rinouya torisa kunyika.
Musangano wepagore weZANU PF unotanga zvine mutsindo kuEsgodini kuMatebeleland South. Varimi vochema-chema nekushaya mari yekunze yekuti vatenge zvinodiwa pakurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vari kuramwa mabasa varatidzira pachipatara cheparire nyatwa muHarare vachiti kunyangwe hurumende ikaramba ichivachidzira havasi kuzodzokera kumabasa kana zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vanoti vari kushishikana zvakanyanya nekushaya hanya kwehurumende mukugadzirisa matambudziko ari munyaya dzeutano. Mumwe chiremba, Dr. Prince Butau, vati mukushanda kwava vana zvekushandisa zvinovadzivirira zvekuti vamwe vana chiremba vari kutoshandisa makondomu semagirovhosi ekupfeka maoko sezvo magirovhosi asiri kuwanikwa.
Zvachigunwe wangotora kondomu wongopfeka kuti compromise kuti tune that compromise uyu uyezve zvakawanda handiti zvatisingatauri iyo especially kana kuti uri kuda kwatinoti kuongorora vanhu kadzi handika mune zvimwe zvipatara unototora makondomu wotoisa muzvigunwe wotopfeka handiti ndizvo kutaurwa nana chiremba kuti hatikwanisi kuramba tichiita izvozvo tichiendera mberi uyezve munhu akauya ari achirwadziwa nedunduru reweti rakazara kuti urelieve munhu iyeye weti achichema ari apapa unotoenda unotsvaga urine bag chibhegi chiya chekuisira weti chiya unonochitenga kufamasi yekunze iri mutaundi pachipatara hapatorina muzvipatara hamutorina zvinhu zvakaita seizvozvo.
Mumwe chiremba, Dr. Joyce Kututwa, vaudza Studio 7 kuti hazvivabatsiri kuti vamanikidzwe kudzokera kubasa vasina zvekushandisa zvakakwana zvinosanganisira mishonga. Dr. Kututwa vativo vanodawo kurarama nekudera vangatarisirwi kuenda kumabasa vasina cheuviri chavanowana.
Kuti isu hazvikwanisike kuti tishande muchipatara ndisina mushonga yekupa murwere wangu. Zvakafanira kuti ndaenda kumunda ndosvika ndonotasa munda ndisina badza. Hapana zvazvabatsira, hapana zvandiri kukohwa, hapana mari dzautsa andiri kuwana. Saka ndinoenderei kubasa kwacho. Yet patient yandiri kuedza kubatsira handina bridge rangu nemushonga ndichanisa ruzivo rwangu kuti patient yangu ibatsirike. Hazvindibatsire. Inini ndinoenda kubasa. At the same time ndine mhuri handidyi. Mushonga inini handidye magrovos. Saka ndinorarama sei nemhuri yangu ini ndiriwo munhu. Hongu ndiri chiremba ndina masuperpowers. Ndiri munhu ndinoda kuraramawo zuva nezuva. Izvozvo ndofunga government ikatibatsirawo tinoenda pachikero chiri nani.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita atiwo zvavari kushandisa muzvipatara zvikurudzirwi asi kuti vanenge vachingoitirawo kubatsira varwere. Chiremba uyu atiwo sezvo zvinhu zvave kungotengeswa nemadhora ekuAmerica vanodawo kuti vabhadharwe nemadhora aya kuitira kuti vakwanise kurarama.
Zvainyota ndibatana nevamwe mukuratidzira inyaya yekunumber 1 kunyanyoshayikwa kwezvinhu muchipatara. Muchipatara medu we write tinonyora ma prescription chaiwo kuti munhu anonyora anotenga chinenge paracetamol ma chest drain ma syringe chaiwo anozikanwa ne anyone even as medical you have to go and buy.
Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Elias Muzoremba vanoti hapana chati chanyatsobuda pahurukuro dzavo nehurumende vachiti vakangovimbiswa kuti pane mishonga yakatsvagwa asi haisati yasvika kuzvipatara. Vatiwo nyaya yemararamiro avana chiremba mushure mekukura kwemitengo yezvinhu haisi kutaurwa nezvayo nehurumende.
Hapana zvati zvabvumiranwa but pane zvakataurwa nehurumende zvaikati iri kuita. Mishonga yakanzi pane yakanzi yaveko kuna Tfam. Hatisati taziva kuti ndehwando hwakaita sei. Pane mishonga ipi specifically inoti lasta for how long. Then pane yakanzi yakatengwa yakatenda yekuIndia. Mishonga wacho hausati wauya. They are still on the way pachine logistics dzachona. Panyaya yemishonga ndikati ndo zviripo so far. Hino machiremba ari kutema kuti cost of living zvinhu zvakakwira maprice zvinhu zvese almost by 3 times tese tinozviziva.
Kuramwa mabasa kwaana chiremba kwava nemasvondo maviri. Gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kumabasa matambudziko avo ogadziriswa vachishanda. VaMoyo vakaudzawo makurukota ehurumende kutanga kwesvondo rino kuti vana chiremba vazhinji vari pamabasa. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi pamabasa uye vanhu vari kudzoserwa kudzimba vachinzi muzvipatara zvehurumende hamuna vana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vachiparura musangano uyu zviri pamutemo vamunangagwa vati
musangano weZANU PF watanga kuEsgodini Matabeleland South nhasi apo nyika yose iri kunetseka nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongero enyika. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura musangano uyu zviri pamutemo vamunangagwa vati vachaburitsa gwaro rekupfurwa kwevanhu nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu muHarare avo vairatidzira.
Komishoni yatakaita kuti ongorore mhirizhonga yakaitika muHarare vakandipa ripoti ini nevatevedzeri vangu. Tiri kuriongorora asi tawirirana kuti svondo rinouya torisa kunyika.
Vamunangagwa vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo vati pane mamwe makambani akati wandei ari kuvhura achiwanisa vanhu mabasa.
Takashamiswa rimwe zuva takaenda kunovata
mbeu ichiita $33 ne fertilizer. Pataka muka mbeu yanga ya kwa $110. Tika karapasina watewezi wangu tika dana wanafuzunia business u state house. Tisa tati makazu itre ishi wakabwa wangu shile gai tazisa kubaku $110 tawapa $45. Tisa kambo tauro. Kariko zvango chichangacha chika musiku kudimite izvozvo zi.
Asi nyanzvumya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mimwe mitemo yehurumende ndiyo iri kukanganisa mabhizimisi.
Ingori tambe-tambe kupomerana mhosva kuti vebhizimisi ndo vakanganisa, aiwa.
Asi vakuru vanotiwo shiri nemuriro wayo hairegi. Mukuru wedare remadzishe vaFortune Charumbira, avo vasingasungirwe kuita zvematongerwo enyika mubumbiro remitemo, vaenderera mberi vachibuda pachena kuti vanotsigira ZANU-PF pamusangano uyu vachishorawo mapato anopikisa. Vacharumbira vati havanei nezvinotaurwa nematare panyaya yekuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Mungada kuti muzive kuti ko zvamuri pano wani asi takambova mumapepa muchisungwa muchizi mapindirei munoita politikisi komauya tamuya.
Yes.
Choleza chea vamwe vacho vari umu vavotovhunduka vototi ha madzimambo demareka politikisi kati ah.
Vacharumbira vativo nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa.
Hakuna UN inogadzisa musha wenyu, munozvigadzirisa nyaya dzenyu nevezimbabwe. Saka tisanyengerana, mukavachiti gukura hundi tipei mukana madzimambo tigadzirise nyaya iyi pamberi nomutungamiri wedu, pamberi nokubatana,
pamberi
pasi nemazvizongoro muzimbabwe pase.
Mashoko aya anotevera mashoko amambo Vezi Maduna Mafu vekufila busi, avo vakanyorera kuUnited Nations uye kuofisi yemutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa. Ko, mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanga vasiri pamusangano uyu vanga varipi chaizvo? Amai Opa Muchinguri Kashiri ndivo vatanga kutaura nezvavo.
Paprogramu yedu mukatarisa iri kutaura kuti ndichakumbira baba wedu waMuhadhi kuti wasumudze mukokwa wedu mukuru, asi maona kuti hawapo wanewo basa rimwe ravari kuita ravatumwa, asi watumira baba wachiwenga kuti wavamiririre.
Asi mashoko aya apesana neataurwa navamunangagwa.
Lieutenant Colonel Comrade KCB Mohadi namai Mohadi, hatinavo pano vanzi namai na chairman pane kwavatumwa baabedu aiwasvi vakati batikanei kana vanga vachitivo kana vakanzwa nani vanongokwanisa kuzosvika varikokuHarare.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemhuri yavo havana kuenda kumusangano uyu kechipiri mumakore akateverana kubva zvavabviswa pachigaro nemauto. Musangano uyu uri kutarisirwa kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyaya yekushaikwa kwemafuta edzimotikari muZimbabwe iri kuramba ichienderera mberi. Izvi zviri kuita kuti kunyangwe hazvo hurumende iri kuitika kunyangwe hazvo hurumende ichiti iri kugadzirisa dambudziko iri. Nyanzvi mune zveupfumi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende inosungirwa kugara pasi yoita hurukuro nevamwe vakaita sevatungamiriri vemapato anopikisa, varimi, masangano anomirira vashandi vezvamabhizimisi nevamwe kuti paonekwe nzira yekutora. Tabata Dr. Kanyenze, tikatanga nekuvabvunza kuti sei nyaya yekushayikwa kwemafuta ichiramba ichienderera mberi.
Zvino dambudziko riripo apa nderokuti vanhu vese vangova vekutsvaga mari yokunze, zvichireva kuti mari iyi yanga yane mutengo uri pamusorosoro. Vanayo voita mari chaizvo nokuitengesa pamisika yokunze nekuti kumabhanga inenge isiko. Saka zvaita kuti makambani anoda kuhodha zvinhu kunze kwenyika zvichiedzera zvakare vanounza mafuta amataura fuel vashaye mari. Saka dambudziko riripo nderokuti zvakare October sekuzova kwenyu ndo panopera musika wefodya uzozarurwa muna April. Saka zvichireva izvo kuti hatina panonyatsobva mari yokunze ichinyatsopinda munyika. Zvichireva izvo kuti maringe nenguva yekrismas yatapinda yatakupinda iyi panenge pave nekutsvagwa kwemari yokunze kwakasimba nemakambani vanotengesa zvinhu vaya vakaita sezvitoro vanenge vachida kuti pakrismas zvinhu zvavo zvinge zviripo. Saka mari iyi haichawaniki ndo zvandiri kuedza kutaura.
Chingafanira kuitwa nehurumende nekukurumidza kuti zvinhu zvifambe zvakanaka maererano nenyaya yemafuta emotokari chii?
Zvokutanga kudzikamisa upfumi hwenyika. Kudzikamisa uku kunotoundwa nokukurumidza kutaurirana. Hurumende ikakurumidza kuunganidza vamiriri vevashandi vashandirwi pamwewo vanokosha vemaconsumers nehurumende yacho, zvinochiratidza kuti mave kuita zvinhu pamwe chete, mave kuita zvinhu zvinotarisika, zvinoita kuti vanhu vave nevimbo nechivimbo chamangwana. Nokuti dambudziko ravepo iko zvino nderekuti vanhu havachavimbi nehurumende kuti hurumende zvainenge yataura zvinoitika. Saka naizvozvo vanhu vave kungomirira nyaya dzavanenge vangonzwawo zvavo zvichingotaurwa, vanhu vakangotaura zvinenge zvangotaurwa izvozvo, ndo zvinoita kuti vanhu vamhanye mhanye vachishungurudzika kuti pamwe ramangwana rinenge risina kumira zvakanaka.
Avo vange vari mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare kuHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbove gweta remutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaMichael Cohen vanoti somufungire wavo vaTrump havasi kutaura chokwadi panyaya yokutsvaga rutsigiro nekupindira kweRussia munyaya iyi. VaCohen vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu mushure mokuwanikwa vaine mhosva pakubatsira kubhadhara mari madzimai maviri vanoti vaidanana navaTrump senzira yekuvavhara muromo pamberi pesarudzo yomutungamiri wenyika muna 2016. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations, Amai Michelle Bachelet, vashora zvikuru mhirizhonga iri kuitirwa vanopikisa muDemocratic Republic of Congo. Amai Bachelet vari kukurudzira hurumende kuti idzivirire mhirizhonga idzi pamberi pesarudzo dziri kuitwa musi wa23 zvita. Muri yenhabwe muZimbabwe ichange yakaungana muHarare nesvondo ichisarudza vatungamiri vachafambisa mutambo wenhabwe kwemakore mana anotevera. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Asi maziso ese ari pasarudzo yemutungamiri weZifa pakati pavaPhilip Chiangwa avo vari pachigaro ichi nava Felton Kamambo. Vaviri ava vanga vachikandirana makobvu nematete masvondo matatu apfuura. Kekutanga vachiyangwa vaifanira kupinda musarudzo iyi vasina ari kukwikwidzana navo mushure mekunge vakamambo vanzi vaive vasingakodzere kupinda musarudzo iyi neveZIFA Elections Committee veZIFA Appeals Committee vakabudawo nechisungo chimwe chete. Asi vakamambo vakaonekwa vasina mhosva dzavaipomerwa nevanotungamira nhabvu pasi rese veFIFA avo vakati vanokodzera kukwikwidza izvo zvasvitsa nhabvu yemunyika mukupinda musarudzo iri kune svondo. Ngatinzwei vamwe vanga vachikurukura nezvesarudzo iyi pane imwe nzvimbo yekutandarira muHarare.
Tine hypocrisy mind.
Pamusoro pezvo mutevedzeri wavachiyangwa pari zvino vaOmega Spanda vari kupindawo musarudzo vachikwikwidzana nava Gift Banda. Vese vari kukwikwidza musarudzo idzi vari kuvimbisa huchi nemukaka asi aimbomubati wepembe muPremier Soccer League Vasem Amandawana vanoti vanosarudza vanofanira kutarisa ruzivo rwebhora kwete chimwe chinhu.
Bhora tirikutarisira munhu anoziva bhora, mutemo webhora, anove munhu akambotamba, akarikocha uye akariadministrata. Chinokwanisa kusabhura chimwe pazvinhu zvandataura izvo hunge munhu akamborefura bhora kana kukocha, munhu ane ruzivo rwebhora.
Aimbove kapteni weMaurias neDynamos uyezve akamborayiridza chikwata chenyika vaMishek Dzambwa vanoti huori hwanyanya muvanosarudza veZIFA Council vachiti ngavambosiya zvekutambidzwa mari vaite zvenhabvu.
Tiri kuti chimbosiyai zvemari, ivai neruzivo rwebhora.
Musi mumwe chetewo kuri kusarudzwa dzimwe nhengo ina dzebhodhi reZIFA kubva muvatungamiri vatanhatu vari kukwikwidzana vaFilimon Machana, vaChamuchiwanza, vaSugar Chagonda, vaBrighton Malandule, vaStanley Chapeta nava Mulungisi Moyo. Vamwe vakasarudzwa kupinda bhodhi reZIFA iri ndavaFarai Jere, mukuru wePremier Soccer League, namzvare Barbara Chikosi, avo vanotungamira nhabvu yevanhukadzi yeZimbabwe Women Soccer League. Vachasarudzwa vari kutarisirwa kuona kuti Zimbabwe yabudirira kuenda kumakundano e-2019 ne-2023 Africa Cup of Nations ne-2022 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Varimi vanoti nyika yakatarisana nenzara sezvo vasiri kukwanisa kuita basa ravo nemazvo kuburikidza nekushayikwa kwedhiziri pamwe nokudhura kuri kuita mbeu nefertilizer. Asi hurumende inoti iri kuedza zvese zvainogona kuti varimi vakwanise kuwana zvese zvavanoda mukuita basa ravo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Varimi vakawanda vanoti vari kutadza kuita basa ravo zvakanaka kuburikidza nekushayikwa kwedhiziri rinoshandiswa nematarakita pakurima minda yavo pamwe nekudhura kuri kuita mbeu nefetereza. Mumwe wevarimi ava vatedius Mamombe avo vane purazi riri kuGoromonzi vanoti kunyange hazvo mvura yave nemasvondo maviri ichinaya havasati vave neurongwa hwekuti basa ravo vacharifambisa sei muminda yavo sezvo vasina mari yekunze iri kudiwa nevezvitoro zvinotengesa mbeu nefetereza.
Isusu hatisatarima because mbeu iri kutengwa neUS and iri kudhura, fertilizer yacho iri kudhura, mishonga yacho chai chai iri kudhura. Saka hatisatakwanisa kurima pari zvino. Saka takatomirira kudai zvinhu izvozvo zvazviri zvisindikadhuri tatotanga kurima. Saka hakuna kwatinowana mbeu nekuti inotengwa neforeign currency, hakuna kwatinowana fertilizer nekuti inoda futi foreign currency nemishonga zvese.
Izvi zvinotsinirwa nemukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria.
Pakangomuka
maprize akwira ezvinhu zvose kumainputs anodiwa kubva kumbeu kufertilizer ku machemicals uye nekubatana nokushayikwa kwe diesel rokurimisa saka ndima yagadzirwa iko zvinona varimi kunyanyanya vaya vanoshandisa matractor ndima yagadzirwa iko zvino ichiri duku zvikuru tichikompeya nemakore apfuura
vazakariya vanoti gore mwaka uno richange riri pasi zvakanyanya sezvo varimi vazhinji munyika vasina mafuta ekurimisa akakwana mbeu pamwe nefetereza
kana murimi wangu uchiti gore negore unoita 10 hectares gore rino nekudhura kwaita mainputs pamwe unodzoka kuita 5 izvozvo zvinodzosawo futi chi gore durei regore rose uyewo kusafambiswa zvakanaka kwemainputs nekushayikwa kwedhiesel sezvo tiri kutaura izvi ndima dzichaita duku zvese izvozvo zvinokontributa pakuti gohwo richange riri diki
murimi wekumanika land uye vari zvakare munyori anoona nezvekurima muMDC inotungamirirwa navanelson chamisa vavalentine ziswa vanotiwo ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
gohwo regore rino richange rakaderera zvakanyanya tikatava kupinda mumwaka watiri kuteera wa 2019 go rembeu dzese richange rakaderera zvakanyanya sekuona kwangu inini zvichida even kutiita less than a quarter of what we produced last year
vazakariya vanoti chimwe chaderedza gore mwaka uno makonya ari kudya chibage munzvimbo dzakawanda zvikuru sei kuchipinge pamwe nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze
zvegohore mwaka uno zvabva zvabatana zvikare nemamiriro ekunze nekunaya kuri kuita mvura mvura yedu gore rino haisi kunaya semunayiro wainofanirwa kuita yanonoka kutanga sekuona kwatinoita uye nekunaya kwayo haisi kubva yanaya kwose yatinoti distribution iyai kune dzimwe nzvimbo iri kungoti yangonaya zvishomanini kumwewo yati one day but still zvakamira zvakadaro hakuna kwatingati uku ndokwanaya mvura zvinoenderana nemwaka imwe yesei
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaparents shiri kutinzwe hurongwa hwebazi ravo hwekugadzirisa matambudziko ari kusangana nevarimi asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakati hurumende ichaedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwedhiesel nepeturu mukupera kwemwedzi uno uye vachagara pasi nevemabhizimusi kuti vaderedze mitengo yezvinhu
asi iko zvino Zimbabwe is open for business kuwana rutsikiro rwakawanda kubva kunyika dzimwe takutanga kuti mafactories atitenge michina mitsva and that requires foreign currency
kudzamara hurumende yagadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nekudhura kuri kuita mbeu fetereza nemishonga yesora pamwe neinoshandiswa nevarimi kudzivirirwa zvirwere kumbesa dzavo varimi vacharamba vachingochema zvichazoita kuti matura enyika aserere munguva pfupi iri kutevera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weZANU PF panguva iyo zvinhu zvakaita manyamamire nerongo munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vana chiremba vari kuramwa mabasa varatidzira pachipatara chepari renyatwa muHarare vachiti kunyange hurumende ikaramba ichivachichidzira havasi kuzodzokera kumabasa. Musangano wepagore weZANU PF unotanga zvine mutsindo kuEsigodini kuMatebeleland South. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musare zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.